zvakakosha zvikuru kuti vanhu varambe vachiziva kuti kubayiwa nhomba kunobatsira zvikuru kuita kuti chirwere checovid chipere, chiite chishoma, chiti zvakare kana chakubata chirege kuparadza nekasika. Zvinoiurakidza zvakare kwatiri kuti vanhu vazhinji vakangoona kunge zvinhu zvaanani vaakutiwo ano zvaka zvapera. Handizvo, ngatirambei tichienda tondobayiwa. Mavaccines acho ariko, makoti variko, saka ngatiitei izvozvo.
Asi mungati mishonga kana kuti nhomba idzi dziri kushanda here? Nekuti tinomboverenga pamadandemutande akasiyana-siyana apa, pana Facebook, pana na WhatsApp, vanhu vachitumidzirana mashoko ekuti aiwa nhomba dzimwe nguva ukazobayiwa unozorwara mune ramangwana. Iri kunyatsoshanda here muchitaura sachiremba?
Tichienda tichisevenza nenyaya yesainzi tinoona kuti mishonga iyi iri kushanda, ende hazvisi kuprovhika muno muZimbabwe chete, kati kunyika dzakawanda dzinotora mishonga yemavaccines iyaya tiri kuona kuti iri kushanda chaizvo. Ende tinokurudzira vanhu vedu vese kuti vaitore. Asi tinonzwa kana even zvauri kubvunza iwe ndezvekuti vamwe vanenge vatora mishonga iyoyo asi vachizorwara kana kutoshayika. Ende tinenge tichiziva zvakare kuti pamwe zvinenge zvaitika zvakawanda, pamwe unenge uine zvimwe zvirwere zvinozosangana naizvozvo. Saka zvinenge zvichida kuti tizive kuti pachayo mishonga yemavaccines inoshanda here, ende sainzi dzese dziri kuti inoshanda.
Tichitarisa pakushanda kunoita nhomba dzakadai pasimba kumasoja emuviri, zvinenge zvichinyatsofamba sei muviri wemunhu?
Ya, zvinoitika ndezvokuti muviri wemunhu mune tumasoja turimo nakare nakare, asi kana kwauya chimwe chirwere chitsva chisati muviri wenyu usati wagadzira masoja anorwisa itwotwo turwere tutsva itwotwo, muviri unenge uchitoda kuti ugadziriswe kuti uite prepare kurwisa karwere katsva ikako. Saka ndokushanda kwaunoita vaccine kuti inomutsiridza tuhasha kana kuti masoja kana kuti maveterans kana vanokwanisa kurwisa vanokwanisa kurwisa tumainfection tunenge tuchiuya itwotwo nechirwere chitsva. Saka ndokushanda kunoita mavaccine, kunomuta mwiri wako kuti uite masoja anokwanisa kurwisa chirwere chinenge chauya. Asi mavaccines edu munoziva imi mazhinji acho ndeyekuti unenge watora chirwere icho chakaitwa muchiuraya kana kuti kill it or you attenuate it mazoinjekta mumwoyo. Zvakasiyana siyana, mamwe vari kusenzesa zvemagenetic, vamwe vari kusenzesa zvandataura izvozvo kuti muviri ugadziriswe kuti warwise chirwere ichocho.
Mubvunzo wekupedzisira, mumwe anogona kuti ini ndakazvitakura kana kuti ndine zvirwere zvakaita sana BP. Vanhu ivava vanokwanisa kunorapwa nhomba here? Mungape kurudziro yekuti kudii?
Vari kurwara nechirwere chipi?
Toti vari kutora mishonga yeBP vamwe kana kuti madzimai anenge akazvitakura kana kuti vamwe vanenge vaine zvirwere zvekuti vanotora mishonga nguva dzese.
Blessing, ivavo ndo vanonzi vaye vanotofanira kutopiwa mishonga iyo, vane BP, vane diabetes kana chirwere cheshuga, vane HIV, vakura nevakazvitakura, tese ivavo vanofanira kuti vaone vaccine iyo. Ndo vari kunyanyofoda ivavo because ndo vanonzi mavulnerable groups acho.
Excellent. Aiwa, ndakukukata. Aiwa, tinotenda zvikuru. Chabikwa, muchitaurawo semurimi. Tiri kunzwa vamwe vakutochema-chema kuti mbeu inenge iri kuti dhurei. Zvii zvamuri kuonawo?
Ya, kozi takugadzirira mwaka. Mwaka wedu wakataurwa kuti mvura ichakwanisa kuita naya zvakasimba kungeze gore rapera. Mwaka wakataurwa kuti ichakwanisa kunaya. kuti mwaka chatikuona chatuka rusuwa denga iwadzo dzine mvura yacho saka zvinopa vari nzvimbo dzokunorima asi varimi generali vanochema kuti mitengo kati tikaea chaizvo chaizvo mitengo yedu iri kukanganiswa nenyaya yezvikamwa vanoongorora vakuru vezvekuongorora mari vari kuzviziva vasopa zvavari kutaurawo nyaya yekuti reti yemari yacho ikotwa mbeu yedu mari yemuzimbabwe nereti inoshandiswa nayo nevari kuzoichinja kubva nemari yekuamerica kwamuri ikokowe vepakuta nyaya ipapa mareti aya ndeakuita kuti zvinge zvadzura maningi mukadzokera kuamerican dollar hazvina kukwira zvakuitwa nyaya reti yedu iyi zvinova idambudziko ende kazhinji zvinoitika nguva ino gore negore taanemwe raa gore rechipiri kana rechitatu chikuti nguva inei kunenge kwakutaurwa kuti mapraisi akwira ende taaiwa kuchinjwa kwereti vanotengesa zvinhu zvavo kunyange vari kuwana vazhinji vacho vari kuwana mari yeforeign currency kubva kusistimu yebhanga renyika yekuti vachiwana kuti mareti ari nani bhati stiri munhu wese nyange aiwana kubva ikoko naisina kuwana kubva ikoko neari kutengesawo zvinhu zvangurimwa muno zisina kumboimpotwa vaangomhanyisanawo neinonzi paral market rate saka ndo yabvundutsa yekuti munhu murimi akarima akabhadharwa nanhasi mwange achikubhadharwa nedura redu renyika mari yaitrtgs kuti mari iye ichazokwanisa kunotenga mitengo yazochinjwa chinjwa iyi haapafanidambudziko zvechokwadi
saka pangagadziriswa sei ipapo vachabikwa tichimbotarisawo iyo nyaya yekuti varimi vari kubhadharwa nemarrtgs
ya idambudziko rinokunyanya sevarimi tinochema sevarimi tinoti ne vane simba rokuongorora mafambidziro emari varichitarisira kuti ndo vanoita izvozvo anes ndokunge tavizwapo pfungwa kuti ai zvakadai zvikaitwe sei kuti titi varimi ngavabhadharwe nemari yekunze iyoyo dzimwe nyika idzi tikuona aiwa hazvingazokwanisiki kuti munhu wese abhadharwa nemari iyoyo kuti tikatarisa dzimwe nyika nezvatinazvo zvakatenderedza izvi vachitarisa mari dzavo asi mari dzavo dzacho hadzichinjema zvakanyanya aipikaine marandi ayo aine mapula makwasha ari mumazambia umu unongoona kuti hanyaya yekukwira kwira maningi saka nyaya yedu inofunga ino nyanzvi dziripo itokuchema ne vanoongorora zvivi izvozvo titarisa isusu toziva kuti hurumende yedu kubudikidza nebazi reministry of finance nereserve bank ndivanhu vatiraita kuti ivavava ndova nemaofisa acho ari pamusoro ndo vangakwanise kutarisa kuti zvingamanejwe sei titarisa zvokuitwa muno musadhaki mwedu nokuti fana kutiwo dzambo remusadhaki rijini yatiinayo iyi zvinhu zvakambomira sei zvedu zvakamira sei ndinofunga kuti ivavava vanokwanisa kuti vatibatsire tikaitasa kuti mhindo ibvebatsirebve kuvarimi isisu varimi anza yedu hainesi vosongoti yaitika kuti zvesikangozvanowo nemahisa iwaya sakubhadhara nemahisa hatina problem ndo anza yatisinganese murimi iyoyo kuti ndikatengesa zvandatengesa izvozvo ndopuwa mahiri dhora then ndakutengawo uku hakusina nyaya yeparare maketi yakumhanya maningi bati zvakarewo sevarimi vanodhiwawo kuti tine nyika nyika haingakwanisi kuti ishandise mari yekunze pari nyaya dzese tatopedza taangodzosera nyaya yacho kumamonetary nemafiscal authorities
Ko tichi tarisawo mbeu inopuwa wanu ne hurumende wa muwanu ti zinotozo konzira uti dorara chorisha esimba ne uti hurumende ninge akutsva gamari yakawandisa asi vamwe vachiti aiwa varimi vanofanira kubatsirwa zvaiitwawo varimi vachena ne hurumende yeRhodesia. Munoona sei nyaya iyoyo?
Right. Munomo tine zvirongwa zviri pano hurumende nechirongwa Presidential Input Scheme. Iskimu ili kupa maouswolde mbeu nefertilizer yekuti varime zvokudya kuti mumba musashaike chikafu. Iyoyoyo pahouswolde ii chinhu chishomashoma asi munyika zvinhu zvinozoendera pamberi zvichitokuta kuti vanhu vaone chikafu nokuti nyika vanhu vasaa chikafu kuri vanorarama nei havachi kuraramira vanhu vanorarama kudya. Izvozvozvo hazvingasanganise toenda varimi vanorima vachitengesa isiri household food security. Kune program yatikangopa yakapwatita Israel matunurirwa kunzi command. Program iyoyi yega yakanaka chaizvo. Pachirungu inonzi government irikuisa masubsidies kuvarimi pasi rose. Varimi vanosubsidizwa negavhumendi dzavo kuita kuti urimi zvinobuda mukurima izvi zvinoba zvinosevha nyika zvakanyanya. Mukurima ndomune chikafu, chikafu ndoupenyu hwevanhu. Mukurima mozobudawo futi maraw material anogadzira zvinhu zvakati wandei wandei. Saka nyaya yesabhudzi munomu ine komandi iri kupa vanhu mainputi pane interest iti ragara tichichema kuti maintest heti kumabhenga hataagoni. Saka hurumende akauya neskimu iyoyi inonzi komandi madunirwa kuti komandi yaidzikisa interest rate kuitira kuti isumudzire hurimi nyika isange ichigara ichiita zvokutema. Izvozvezve zvakonzera kugadzwa kwematura hazvingakusvike zvingakwidze mitengo yezvinhu bcause pasi rese ndinoziva inini kuti muafrica masubsidies anobva pa30% kusvika pa70%. Masubsidies aya ndo dzarimwe gore 2015 ndakaenda ndakamirira varimi kune chiti chaitika kumalawi. Takabvunza varimi veko vaitenga saga refertilizer nemari yavo tikaichinja kuenda kumaus dollars yanga iri $1 isubsidies. Pachiona nemari ikuna vakaitapo Marawi varimi vadiki ivo vaye vakakohwa 3 million metric tons. Saka nyaya yemasubsidy haisiriwo ingadonhedze reti yemarating iitwa nevanhu ii pane zvinoitwa ipapa zvisingakonzerwe nemasubsidy. Masubsidy aiitwa all over the world.
Totarisawo nyaya yekupedzisira vachabikwa, mungakurudzira here kuti varimi vatange kutorima izvezvi nekudyara mbeu sezvo zviri kunzi mvura iri kuti kurumidzei gore rino?
Nguva yatiri yezvinezvi hatingakurudzire murimi asina irrigation nokuti inonzi mvura neinonzi pachirungu effective rainfall. Effective rainfall inotangira pa25 millimeters. Haisati aiwana iyoyo vakaenda kusvika pakudaiwa vanorima nomune mvura yekunaya. Nguva mazuva atiri anaya nzvimbo dzakawanda tinenge takurumbidza kune nzvimbo shoma dzinonzi crushed area ndozvaro izvozvo vangodyara. Asi nzvimbo dzakawanda idzi nguva yasi yakwana ndingangoti crushed area ndakamungweri ana marondera muchipinda mana chivhumo muchienda kusakwana gutuko vanodyara nguva ini mvura yavo inotikombidzei vemuona zvida varimwe kweshoko tikati November tambowana mvura yakati simbei tingazvidyara nezvino vanorima mbeu dzakareba dzedzi zvatova mwaka wakareba vane irrigation ayo vangavadyara zvavo yekudenga yekudenga yangadimbomirai kuti mbeu yake yachema mtembo iyi inozoshata ikaora tikazozotadza kuzozhara.
Aiwa, tinotenda.